Magezi ndiwo anoshandiswa kuproduction munyika kumakambani uko. Saka tiri kuona kuti nguva iri kutora nguva yakareba magezi asipo. Makambani mazhinji haasi kuoparata zvakanaka. Avo vanenge vachishandisa majenaretazi zvinovadhurira kuti varane makambani avo vozotoza kukombita nemakambani ekunze kwenyika. Ukada kutenga majenareta acho fiwa chiri kudhura. Pamusoro pezvo ukaita sola yacho yasvika palevhe yekuti ingaita effective nekuti mabhatiri acho anonga ane nyaya, anonga asiri original. Saka vanhu tiri kutambudzika zvakanyanya nhoye magetsi. Magetsi paongoro yakaitwa neWorld Bank inoratidza kuti makambani mazhinji ari kutadza kukombita nedzimwe nyika.
Izvi zvinorevei muzvinafundo?
Saka tikasvika pastage iyoyo yatiri iyoyi, zvinoreva kuti makambani achavhara necompetition nemubva kunze kwenyika nekuti zvedu zvichadhura. Kumunda uko hazvibudi kuti zvakanaka kumadiridziro nekuti anonge achida magetsi. Saka zvinomisa kufamba kweupfumi hwenyika nenyaya yemagetsi.
Totarisa zviri kutaurwa nehurumende kuti iedze kugadzirisa dambudziko iri. Taona mutungamiri wenyika achinyora mubepanhau reSunday Mail kuti vakawana mari inosvika 31 million kugadzira mamwe magwenya kukariba uko, asi zvichizotarisirwa kuti zvingatange kushanda gore rinouya. Zvinobatsira here izvi?
Tichiwana mafigures e 31 million hasati tanga kutaura nyaya yekugadzira solution yemagetsi. Chimwe chiripo ndechekuti futi zvakare hatina policy iri very clear kuti tisabuda riini munyaya yemagetsi. Takatanga nayo muna 2000 gore 2000 zvino yamakore 20 ichiraudzira. Takangojena panyaya yemagetsi. Tiri kunzwa tsvagiri dzatiri makambani kuti demand yemagetsi inotaurwa kuti 2000 megawatts yachava pasi nekuti makambani anonge akuda magetsi akawanda. Demand vanhu vari kuwanda munyika. Saka hapana futi tsvagiri dzekuti tizive kuti tinombodambotageta magetsi ape nekuti tiri kutaura magetsi edemand e20 years ago. Saka tiri kuda kutaura solution panapa. Mumafactory futi matiri mune zvidhura nemakambani zvakagadzirwa nguva yasmith.
Munorevei apa?
Inodya magetsi zvisikamboiti. Saka tinofanira kudzira nhau yedemand side kunodimandwa magetsi acho kuti makambani atinawo tiri kufamba here nenew technology iri efficient pamagetsi. Totsvaka mainvestors. Saka hatisi takasvika ipapo. Mari tinayo munyika asi iri kupera necorruption. Ndofunga kumashure takambotaura kuti pagore roga roga tinorasikirwa nemari yasvika 1.8 billion US dollars nenhau yeillicit financial flows pagore nepagore. Saka taitai hurumende yaisa musoro pano kuti itarise kuti tostopa sei mari yekuti iri kubuda iyi toisa kumagetsi angava sola angava chii angava hydro right. Toisa futi recapitalize nemakambani kuti vabve kuma kind of set up yemachinary inoita magetsi. Toita kunonzi fourth industrial revolution yavako yava digital.